Mushangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorarama neurema vasingaoni vanofamba nemawheelchair vanoshandisa midondoro vanorarama upenyu hwakaomarara zvikuru nepamusana pekuti vanhu vane dzimwe nhengo dzemuviri dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka vanhu vanga vachitaya kuudza vamunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera vari kutadza kuti basa ravo vari zvakanaka nekuti panoshanda vamwe ivo havagoni kushanda, panonanga vamwe kumaricho ivo havagoni kuenda kumaricho, mbari dzerenda havagoni kudzibhadhara. Mishonga yavanonidha vamwe vanode usope vanoda mumafuta ekuzora zvinodhura, savari kutadza kurarama upenyu hwakakwana. Saka vanga vakauya kwatiri vachiti dai tipiunze inova inovatungamirira yafasiriteta musangano navamunangagwa, zvinova ndo zvataita musangano iwowo taita for 2 hours tacommunicata zvichema zvavarairidzi vakadai kuna purezidendi. Pane zvatapiwa, pane zvatawana nezvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatitaongorora nekuingenza mamwe maministries.
Zvii zvamapiwa?
Chiripo ndoda kuti purezidendi vakonsidha kuti varairidzi vanoda malaptop vachavatsvagira, hongu havagoni kupa vese ka 1 asi vachavatsvagira. Kwoita dzimwe nyaya dzakaita dzekuti masenzi vachakwanisa kuwana rubatsiro, kwoitawo zvakare nyaya dzekuti vari kuda kuita zvekurima vanokwanisa kuwanawo access. Zvinhu zvakawanda zvatanga tichitaura nezvazvo zvatiri kuona kuti dialogue iyoyo inogona kuvabatsira, nekuti vamwe vacho varairidza vane maaids avanavo, zvichemo zvevanhu vavanoshanda navo kuti vakwanise kuita basa ndezvatakwanisa kuwanawo kuti zvikwanise kuongororwa nekugadziriswa, nekuti zvinhu zvavo zvanga zvatora makore zvisina kugadziriswa. Tasiita kuna purezidendi kuti sei tisingawani vatungamiri vezvikoro vanorarama neurema vakawanda ivo variko, ende vakawanda kuti vanogona basa.
Ko, nyaya yemihoro maikurukurawo here napurezidendi?
Vataura vega vakati vari kudawo magrant zvinoita kukinya nekunamibhia kuti varairidzi vanorarama neurema ngavakwanise kupuwa magrant. Saka zvinhu zvekuti vamunangagwa vacho vataura kuti vachazvinzvera, vachazviongorora, and we hope kuti tichawana positive respite from this engagement.
Makanga makaisawo gwaro renyunyuto yenyu kune mutungamiri wenyika, inyaya yamabatawo here zvakare nhasi?
Nhasi tanga tichifokasa nenyaya yematicha zvinodini disability chete, nekuti anguva tikada kudziumidza zveseka tinopedzisa tagadzira chiutsi tobva tatipungaidza totibva tatadza kuona kwatiri kuenda. Zvichemo zvedu zvatasvika zvanga zvakanangana nekurarama kwevarairidzi vakadai. Vataura nyaya dzavowo dzekuti mihoro yavo haisi kukwana, vakati vachaongorora nyaya iyoyo, asi vaburika pachena kuti pane machallenges ari munyika asi chikuru ndechekuti zvataurwa nevarairidzi ava zvasvika, ende vamunangagwa vacho vazvinzwa pachezvavo.